kuti mai alena to hani vari kuya kuswa 18 kuswa 2018 vari kuya muzimbabwe ava kuya voga vari kuya after invitation vakaivaitwa so kuti uyai kuzodirimika saka it means kuti hurumende haina chairi kuvanza chavari kufambira vakatanga vaona kuti nyika yedu iyi yakambomira sei pane kubudikidzana yekurimo kana kutyorwa kukodzero dzevanhu kana kuti kune kushandiswa kwechisimba kwakaomarara nemapurisa here kana kuti nemauto kana nevaya vanonzi vesecurity sector vanosanganisa vaongorori vaferefeti mapurisa mauto nevemajeri
rwendo rwavo tiri kuzwa kuti rwakanangana nekuona kuti zvirango zvinonzi nezimbabwe zvakatemerwa nyika zviri kubata sei vanhu zvinozopinda papi panyaya dzisi dzamurikutaura idzi dzekusangana navo nemapurisa nezvimwe zvakadaro zvinei nenyaya yezvirango
nekuti zvirango zviri kutemerwa nenyaya yekunzi zimbabwe haisi kubata human rights zvakanaka saka human rights inoonekwa pabatirwo emunhu nemapurisa kana kuti nemauto kana munhu achinge atyorerwa kodzero yangu hurumende haityore yoga chimwe chikore chakada kuti the first point of call panyaya yemahuman rights issues mapurisa ndo first point of call the second point of call ndokunozvisa munhu uchinge achinge asungwa anobatwa semunhu here akabatwa sei saka vari kuti tiri kumbunikidzwa havasi kuti vamunangagwadho vari kuya chivarambidzi vari kuti vamunangagwa ari kutuma mapurisa avo
tinonzwa nyika dzakatemera zvirango vanhu vari muzimbabwe dzinoramba kuti hadzina kutemera hurumende dzakatemera vanhuwo zvavo kana kuti vanhu vari muhurumende nemamwe makambani anochidzana nehurumende kana muchiti imi zvirango zvakapiwa zimbabwe muri kurevei
nyika dzikungotaurao hazi zediro raakutadai chokwadi chekuti kana ukapa masanctions ukatemera zvirango kuna baba wemba zvatoreva kuti zimbabwe hamuchina chikafu hamuchatyiwa zvirango zvakatemerwa havanoti maindividuals hatisi chokwadi kana vachiti individual baba havasingoreva munhu je vanoreva kana kambani yemunhu iyoyo ukatemera zvirango kukambani yeiva mabhizinesi emuzimbabwe vachafafa haasi munhu vakatemera zviro zvitambo vachafafa vanhu vanosenza mukambani nemhuri dzavo
tiri kunzwa muri kutaura imi kuti hurumende yezimbabwe yakakoka nhume iyoyi yeunited nations asi maziviro atinoita kaunited nations ndo inokumbira kunyika kuti da kuuya yopiwa mvumo
kana vakumbira kuuya ndobva ndakupa mvumo ndakukoka